Zuva rangu, zuva rangu,
zuva rangu,
zuva rangu, zuva rangu, zuva rangu, zuva rangu,
zuva rangu, zuva rangu,
rinondipa mwenje zuva rangu.
Bye.
tare iwa ijewa
Mujene mujene baba mujene
mujene
oh baba
You are Jehovah.